matambiro mangwana ni nasu ino kukwa chukune ku Zimbabwe ina suro po budiswa ni National Arts Council of Zimbabwe iwa si chaura waka nivivi ya sekta yese ye arts ipamusete ni muri iyo kwa mshanga atini urombo tarafikiru wano mwedu isinu waza asa hizo
ingachadi uo veru jindi wangangu bunzane wamwewechi biki wasati waziwa vamushanga vakaita mbiri sei mu industry yema arts mu Zimbabwe.
Vamushanga vaka vainyora ma play vachi produce ma play vachi ekta zvakare kubvira kare kuma 80s ndakazotanga kushandawo nawo ma 85 86 pandaishanda kumabhuku tichibudisa mamwe ma play awo kucollege dress kwandaiva editor uye ndaiitawo zvemadrama saka taisangana mabasa edu imomo asi vakazoenderera mberi yokuvaka amacostheater iyo yakambotanga in club yezvekarati nini vachi vazochinja vakuconcentrata panyaya dzezvemitambo theatre.
Tinoverenga zita ravamushlanga muzvinyorwa zvakawanda nemumapepa akasiyana-siyana mukugadziriswa kwenyaya dzezvearts muzimbabwe. Izvi zviviri zvitatu zvamunga anongedzerewo kune veruzhinji ndezvipi?
Vanga vachishanda kuvhura, vakatopiwa license regore rapera iro rinoiri yekuvhura tiona TV yaifanira kuva ichibroadcasta iri kumatebelelink vanga vari pakati. Takatozara toonana mwedzi yapfuura iyi vauya kuHarare vachiedza kuti vaiwane content kubva kune vanhu vakawanda, saka taiita misangano tichipanana mazano.
Ndingangopedzisirawo nekubvunzawo kuti vende ravasiya munoona richikurumbidza ravharika here?
Zvichatora makore vende zvikurukuru kana riri vende rakakura seirori rinonesa kuti riye rinovharika. Asi chatinongotenda ndechekuti vakasiya vadzara mhodzi dzakawanda mune zvidiki nevamwe vemumazera edu yavaishanda navo, zvinova zvichabatsira kuti zvido zvavo zvirambe zvichienderera mberi.